Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 3 Nyamavhuvhu 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Solution inofanira kuita neto muZimbabwe munofanira kuita sarudzo patsva. Sarudzo idzodzo hadzingaiti neZimbabwe Electoral Commission nekuti yakafoira payanga ichifanira kuitigadzirisa. Saka zvinofanira kuita kunofanira kuita sarudzo dziri free, fair, credible kuti Zimbabwe idzoke kuva neutungamiri unobva kuvanhu.
Bato Citizens Coalition for Change rinokurudzira kuti munyika muite sarudzo itsva dzichikokerwa neSADC neAfrican Union.
Pastofano gadzirisa kuzekuko and also kuvaka culture yekuita maelection anodadisa, anoyevisa muAfrica. Vanofanira kutarisa kuti ine maelection akachena sekuZimbabwe. Not every election is disputed ine mutauro. Ndo pane chichemo changu, I think.
Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatambisa mukana wekubatanidza nyika pavakaita mutungamiri wenyika. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvoita maonero akasiyana maererano nesarudzo dzakaitwa zvondorapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti munyika munofanirwa kuitwa sarudzo itsva uye dzakachena dzichikokerwa neSADC neAfrican Union. Asi bato reZANUPF rinoti izvi zviroto. Rudendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare, mutevedzeri wemutauriri webato reTPC uye vakakunda musarudzo dzedare reparamende kuPelanda vachabalala kuBulawayo, vaGift Osalo Siziva vati sarudzo dzinofanirwa kuitwa patsva.
Solution inofanira kuita neto muZimbabwe munofanira kuita sarudzo patsva. Sarudzo idzodzo hadzingaiti neZimbabwe Electoral Commission nekuti yakafoira payanga ichifanira kuitigadzirisa. Saka zvinofanira kuita kunofanira kuita sarudzo dziri free, fair, credible kuti Zimbabwe idzoke kuva neutungamiri unobva kuvanhu.
Vasisi vavati nekuda kwekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakakundikana kuita sarudzo dzejekerere, zvakakosha kuti sarudzo idzi dzitungamirirwe nevanhu vasingafambe nedivi rimwe kunge gakanje.
Vazhinji vanotibatsira, tataura kuti maplayers domestically, regionally and internationally variko shamani. Kuno kuZimbabwe mune machurch, mune mapolitical players, mune civil society, kune vanhu vese nemapolitical parties ese akasiyana. Muregion mune ana SADC, muregion mune observer missions, mune maregional players. Again kune macontinental players like the African Union nemamo mapoti zakasiyana, vana European Union nana United Nations.
Asi vakasanobata chigaro chemukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANUPF vafarai marapira vati bato reTPC rakakundwa zviri pachena.
Kuti pakaitwa maelection vanhu vakavhota vakasarudza kwavanoda. Kungomuka uchingounganidza vanhu uchingoti ndazviramba ndazviramba haziiti kuti election inonziri disputed. Election inonziri disputed ielection inoburitswa umboo hwekuti isu hatiswirirana nezvabuda musarudzo zviri kunzi zvabuda nekuda kwechikonzero chakati nechakati nechakati nechakati. Zvikonzero zvoburitswa pane umboo kana kungori kutaura kusina kana umboo umwe chete ndo ratinoti ruzha. Saka pari zvino muZimbabwe isu takazvitarisa seZANUPF hamuna dispute, mune bato riri kungoita ruzha.
Vachibvunzwa pfungwa dzavo mushure memashoko ataurwa neTPC, mutauriri wesangano rinomirira vadzidzi rezinasu vaLennon T. Mazuru vati sevadzidzi vanoona sekuti bato reTPC rinofanirwa kuva nematanho mamwe asi rekungotaura neSADC neAfrica Union.
Tinovimba kuti vebato reTPC rinotungamirwa naNelson Chamisa vane zvakakwana kunge vachitora danho iri risingangorerekere kungogara pasi neveSADC nevechete. Tinoziva kuti ZANUPF yagara inongoita zvekumbunyikidza asi panguva dzakadai isi kana vakakwanisa kunge vachienda kuhondo isusu vose vechidiki vinguva ino kuti tisunungure Zimbabwe tichaita zvose zvichada kuti zviitwe sevadzidzisi vechidiki kuti tisunungure nyika yeZimbabwe
asi mutevedzeri wasachigaro veZed vaRodney Kiwa vakaudza vatori venhau kuti commission yavo yakabata basa nemazvo zvisinei nezviminga mpinyu zvakadai sekunonoka kwemapepa ekuvhotera kwakaitwa muHarare Bulawayo neManicaland bato reTripoC harina kupindurawo vatori venhau kuti vachaenda here kumatare kunonyunyuta nesarudzo dzavari kuti hadzizadzikise zvinotarwa nebumbiro remutemo yenyika mutemo wesarudzo pamwe nemitemo yedunhu reSadak neimwewo mubato iri munonza muna kuwirirana pagwara rekutora sezvo pasina chivimbo nematare emunyika vasizi vavaramba kutaurawo kuti nhengo dzeNational Assembly dzebato ravo dzakakunda dzichatora here zvigaro izvi Zeki yakazivisa kuti vaEmerson Mnangagwa veZANPF ndivo vaiva kunda musarudzo yemutungamiriri wenyika sarudzo dzemuZimbabwe dziri kushorwa zvikuru neSADC African Union COMESA European Union Commonwealth hurumende yeAmerica nedzimwe asi kunyange sarudzo idzi dziri kunza dzina kufamba zvakanaka vamwe vatungamiriri venyika vakaita savaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa mutungamiriri weNamibia vaHerd Godfried Geingob nemutungamiriri weTanzania vaSamia Suluhu Hassan vatokorokotedza vaMnangagwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Umwe anoongorora zvematongero enyika anoti sarudzo dzemuZimbabwe dzaifanirwa kudadisa pasi pose kwete zvatiri kuona makore ose panoitwa sarudzo vari kupedzisa dzidzo yavo yepamusoro paGeorgetown University vaCalvin Manduna vanoti zvava kunyadzisa kuti pese panoitwa sarudzo muZimbabwe panoita mheremhere uye kurohwa nekurawa kwevanhu nyika dzose dzakatarisa vaManduna vanoti tsika iyi inofanirwa kumiswa vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatadza kupindudza zvinhu pavakatora utungamiri apo vaigona kuisa musoro pamwe nemamwe mapato ezvematongero enyika masangano anorwira kodzero dzavanhu pamwe nevakuru vemakereke vachiita basa ravo nerutsigiro rweruzhinji tabata vaManduna tikatanga nekuvabvunza maonero avanoita sarudzo dzangobva kuitwa
kuna vakawanda vari kugunun'una tiri kugaidwa nemacomments akaitwa nemaobservers vanga vari paground vachiona kuti sarudzo rakaitwa sei isu kana tichitarisa election hatingotarisi mazuva ekuvhota tei titarisa kuti zvii zvaiitika mwedzi yakapfuura vanhu vachikampeina vanga vachikwanisa kukampeina vakasununguka here mumatown nekumareserva aishe maconcerns aiitwa nemaobserver edu ekuSADC kuti pane pazvinhu zvakawanda zvanga zvisina kubatana pamaelections edu especially kuside reZEC and how they handled my elections I think it was a very poor performance from ZEC and tovanga kupagadzisa ipapo
zvimwe zvamunoona sekuti ZEC yakakonewa kana kukanganisa ndezvipi vaManduna
zvakakanganiswa neZEC zvakawanda kutanga nekuvoters roll kanganisa kwakaita delimitation mashinanigans aiitika pamanomination court vachedza kunominita macandidates avo and then on polling day itself the delays and so on zvinhu zvakatinyadzisa kumeso enyika at large to the world kuratidza kunge tisina kurongeka pamaelections edu saka I think my observer they have some valid points avaraisa tichaona kuti mishini auya high level mishini yeSADC kuti chii chichabuda ipapo
saka nyika yoita sei nenyaya iyi vaManduna sezvo vanhu vane mivono yakasiyana siyana
moving forward tingahangu ndingade kuona tichitaka kubatana if there are concerns the opposition ngavaende kumatare with haste and matare ventilate nyaya dzavo munhu wesagutsukane I don't think nyaya dzofanira kulitigatewa pasocial media sezvataura vakawanda kana vaine mav11 avo vadocumenta macomplaints avo sevanhu vanga vari mapolling agents ngavaende kumatare waona tichichi nubida ikoko. Otherwise kana wataza, let's accept and we move on, but tufaroa gadrisa kuzekuko. And also kuvaka culture yukuta my election anodadisa, anoyevisa mu Africa. Wanaomba na kutari na wati, ina my election naka chena seku Zimbabwe. Not every election is disputed ina mtauro. No, panichiche mocha wangu, I think my chukumba is not fit to manage of the clearly our chances in my elections and tinawanda who would do a much better job to manage my elections, and I think we need to look at that as a country.
Vamanduna pane zvagona kudai zvakaitwa navamunangagwa nebato ravo here.
Last time 2018 there was an opportunity yakakutwa navamunangagwa kuita kuvaka government iri inclusive, kuvaka government yaitibatsira kudzokera international community, and government yaizotibatsira kubvisa masanctions. Vakazvitadza, and we saw nyika and government yavo moving away from re-engagement kudzokera kulanguage yekutuka yatachiti dzva zvapera navamugabe. I think they need to revisit that and try to recover from. And even by my election, I was going to have to go to Tuka foot, Tazoka foot, who here I am, Gabby, I tried to tumble to the Pagaka cook, the Achia Zit, from go to Katuka, no, but no, thousands of foot. I think I want to buy that to say, Papa. Let's find a way to reconcile with each other. Nika, can I talk on the way? It means Munweste, not just our winner, my elections. And we must find this part of our recovery from this election a way to put the best of the best. If it means reaching across the aisle, coping the heroic opposition quality, but this is the best of the best. I think that is the way forward for us from this election.
Vanongorora zvematongero enyika vachiita dzidzo dzepamusoro paGeorgetown University muno muWashington DC vaCalvin Manduna vari parunhare neStudio 7. Vanotungamira Zimbabwe Electoral Commission amai Priscilla Chigumba vanoti havana kupiwa masimba ekuita zvimwe zvinhu mubasa ravo. Vachinyora pa X iyo yaimbonzi Twitter, sangano reChildren of Zimbabwe War Veterans Association rinoti sangano revakamborwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association rabvisa pachigaro vaChristopher Mutsvangwa avo vange vari sachigaro wesangano iri. Zviri kunzi izvi zvinotevera kurwisana pakati pevatsigiri veZANU-PF kwakakonzerwa nesarudzo dzichangobva mukuitwa. Hatina kukwanisa kubata vamutsvangwa kuti tinzwe divi ravo sezvo kwange kwakadoka. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvine maonero akasiyana maererano nesarudzo dzichangoitwa muZimbabwe. Vamwe vanoti sarudzo hadzina kufambiswa zvakanaka, asi vamwevo vachiti vari kufara nezvakabuda musarudzo idzi. Pari zvino kuchine mutauro pamusoro pesarudzo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata nengo yeCCC inogara kuOhio muno muAmerica vaTim Muringai.
Sevana vemuZimbabwe nesuwo vamwewo vanobelonga to the CCC, hatisi kunyunyuta pakunyanya yekuti tikunotya maelection. Aiwa, isusu zvatikuda tikuda free, fair and credible election. Kana ZANU ikawina zvakadaro, then they should win.
Saka muri kutambirana sei imi nemafambiro akaita sarudzo?
Isusu tikuti zvechitsotsitsoti nezvechigevha zvakaitwa musi wa23 August is not what Zimbabweans are known for. Tinoziva kuti ndo nyaya yakavharirwa vana vari mudiaspora kuti vasa wanikwe vari mubatsiro iyoyo yekuvhotera vanhu vanenge vachifanira kunge varipo. Tinoziva kuti nyika dzakaita sana Mozambique vanovhota kuna Samora Mashau uko, nyika dzakaita sana Zambia pama embassy yavo hapo, nemalawi nenyika dzakawanda dzemusouthern Africa, kana South Africa chaiyo vanovhota muno muAmerica kuma embassy yavo.
Nyaya yediaspora vhoti iyo haina here kunzi imbomira zvimbogadziriswa kutsvagwe mari? Hamenodzimwe nyaya dzakawanda wanda dzaitaurika ipapa.
Isusu takapiwa kodzero nebumbiro remutemo which is the constitution inotibvumidza sevagari vemudiaspora to vote because we contribute close to $1 billion in remittances gore negore. Saka imari yakawanda kwazvo iyoyo and tinoti isusu taxation without representation hazvinyanyo famba.
Imi motiwo zvochifambiswa sei kuenda mberi sarodzo ndidzodzi dzakaitwa dziri kunzi dzakapera zvochiita sei manje
sarodzo iyi ngaidzokorodzwe sekutaurwa kwataita netripc yedu zviri credible kusina kumbunyikidzwa kwevanhu kurohwa kwevanhu nekuti kana iyo zano ichiita basa rainofanirwa kuita iri kuroverei vanhu kana vane vanhu vavanofunga kuti ndo vanovasapota regerai vanhu vavhotere murugare nokuti tinoziva kuti vana baba vedu anatongogara Dr. Ngomo vachitepo vandamaningi Sithole vamugabe nevamwe vese vakarwira nyika vairwira izvozvo kubva kune the colonial rulers ana Smith saka torwisana pachedu vana vanyamunhu hazviite hai.
Avo vanga vari nhengo yeTripleC inogara kuOhio muno muAmerica vaTim Muringai vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Evans abatawo gweta rakarerekera kubato reZANUPF Dr. Masimba Mavaza kuti tinzwewo maonero avo.
Sarudzo dzakaitwa uyezve dzapera. Tinoona zvakare kuti vazhinji vakakundikana musarudzo havana mufaro nekuti kune vazhinji vasingazivi vasingakwanise kukundwa zvine mukurumbira vanogara vachingochema kuya kwatinoti they don't lose with dignity panga pasina maitiro vanga vagara vari kuruza.
Muri kufarawo here nemafambiro akaita sarudzo idzi?
Saka tinangotenda hedu kuti vana vezimbabwe vakasarudza mutungamiri wenyika wavanoda mutungamiri wenyika wavanovimba naye ane ruoko runovaka nyika nekuti nyika inovakwa nevenyu vayo. Asi mafambiro akaita sarudzo aya ndatsukutare kuti mafambiro akafamba zvakanaka zvikuru nyika yese musi mazuva resarudzo richisvika hakuna kuitwa nyonga nyonga mvunga mupopoto ingadai yakaonekwa mune dzimwe nyika.
Zvochifamba sei manje kuenda mberi nemamiriro akaita zvinhu munyika?
Vazhinji vakakundikana musarudzo umu vari kuedza zviri pamutemo kuenda kumatare kuti vanomhanara kuti aiwa pane kusambira zvakanaka havana kufara nemabudiro akaita sarudzo. Asi chinoshamisa ndechekuti vebato reTripleC rinova rinopikisa vakaudza nyika yese nepasi pese tenderere kuti hurumende yezimbabwe haikwanise kubiridzira nekuti veTripleC vakagadzirira vakaisa zvikirimbani zvavo nezviteyo zvavo saka kubiridzira hakukwanisike muzimbabwe. Ndaakushamisika kuti ivavo vaitaura kuti Munangagwa haachakwanisa kuriga ndo vaakumhanya vachitakurirwa tabirwa hatichaziva nekuti chatovana kutinzwisisa vana vezimbabwe gutsa ruzhinji harungawanikwe kana pane bato rinoti kana rakakundwa havana kukundwa asi vada kukunda iwo gutsa ruzhinji rakati kana patinge pasarudzwa kana wakundwa bvuma kukundwa zvine ruremerera kuti hongu ndakundwa ndozoedza mangwanazve hakuna kuchema vakaisa muromo muhapwa usachema usina tariro tarira mberi zvichakunakira rimwe gore asi gore rino ndezvezanupia.
Vamwe ndevakakunda vamwe ndevakakundwa mashoko enyu kwavari
pachapinda 2028 kana muchida kuti mukwanise kubudirira shandai nesimba muchishandira nyika muchishandira vana vezimbabwe kwete kushandira vari kunzi vanokufurirai nekuti hakuna kwazvinotisvitsa iko zvinoizvi kwatiri kuenda senyika ticharamba tichingotonga vanochema vachichema vanohukura vachihukura isu tichingotonga tichigadzira migwagwa tichigadzira maindastiri eda achitanga kumuka US dollar tichirasira uku mari ichipinda munyika vana vezimbabwe vachifara vanga vachitambura vachizunza guruva vachitasimudzwa kubva muguruva nezanupf ndo zvatakatarisira kuti zviitike izvozvi vari kuwisira nyika yedu pasi vakanengedza miseve yavo kuzimbabwe aiwanengedzai henyu asi mwari wedenga anotidzivirira anotirwira tina kutenda kuti masarudza kasamba zvakanaka nyadenga akationa ZANU-PF yakakunda nekuti ndo yakasarudzwa nguva iyoyo uyezve Mwari akazvibvumira tinotenda.
Weta vakarerekera kubato rezanu-PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain na Evans Shininga we Studio 7. Chombo tarisa zviruma pepa nau anasi. Mu Newsday vanoshanda mune zveutano vanonzi vari kumanikidzwa kupinda muchikoro cheHerbert Chitepo School of Ideology. Mugwaro rakanyorerwa vakuru mumapazi ebazi rezveutano nevana, munyori mukuru mubazi iri vaJasper Chimedza vanoti vashandi mune zveutano vazhinji vakakumbira kuti vanodzidziswavo pachikoro ichi. MuNewsday makare mukuru werimwe bato rinopikisa muSouth Africa, Rebuild One South Africa, vaMusi Maimane vanokurudzira mutungamiri weSouth Africa Vasiru Ramaphosa kuti vacheke ukama neZimbabwe pamusoro pesarudzo dzakaitwa svondorapera idzo vanoti dzakabiwa. VaMaimane vanodawo kuti South Africa ivhare mizinda yeZimbabwe iri muSouth Africa. Mune newzimbabwe.com mune nyaya inoti mutungamiri webato rePatriot Alliance yemuSouth Africa vaGate Mackenzie vari kukurudzira kuti bazi rezvomukati menyika rigare rakagadzirira kusunga nekudzinga kubva muSouth Africa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda kuratidzira pamuzinda yeZimbabwe iri muSouth Africa vachinyunyuta pamabatirwo akaitwa sarudzo zvondrapera. VaMakenzi vanoti izvi zvinoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe imbwende dzisingagoni kurwira kodzero dzavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hatisi kufara sekutaura kwamunoita kuti taurai mafungiro enyu. Ini mufungiro wangu ndewekuti kana ZANU-PF ichiona kuti haidi kubva pachigaro ngairegeka zvokuisa zvokuita maelection, ngairege zvokuita maelection nekuti zvinotirwadza. Tarwadziwa, tatambura vana venyika yeZimbabwe. Ndichizouya ndichindotaura kumasvingo, vanhu vemasvingo kune vose vari kutinoteerera Studio 7 madiaspora anobva masvingo, deno zvaibvira taimboita gurupu redu revana vemasvingo chete timbotaurirana kuti hama dzangu ngatimbosiyai vabereki vanovhotera orova anyone ari mumasvingo amborega kutumirwa. Timboona kuti kana vakasatumirwa kwe 2-3 months pavanenge vachichema paya tongoti indai kapana EDP wamakaisa, nokuti masvingo ka hatizivi tarisira kuti mungakundiwa negokwe kuti munovhotera pamunovhotera kuti kwai tinovhotera pamasvingo ipapo. Ndakarwadziwa ini nhangu, ndarwadziwa. Hamavadikanwi munyika dzatiri muno tiri kubatwa senhapwa, tiri kubatwa senhapwa kana muchinzwa zvandiri kutaura, because mainformation esane ezvinoitika kunyika kwedu zvinozikanwa pasi rose. Saka tatambudzika, toti kwanzi ZANU-PF ngairambe ichinzi ngaitonge. Kana iyo ichiona kuti hai iri kuramba ichiti yakahwina, iyo isina kuhwina, vachingotaura kuti hakuna maelekshoni zvachose. Ndatenda zvangu.
Unoona chii zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe zvakutobhohwa. Zvakafana nenyaya yamuri kubvunza vana Ponyati. Vana Ponyati avo ndeve ZANU-PF, vatombobatsirei? Zvakafana kutambisa nguva kwame muchibvunza kuti zvakati zvakati zviri kuitwa neZANU-PF muri kuzviona here? Vanongokuudzai kuti nyaya iyoyo hatisati taimbwa, asi chiitiko chinenge chatoitika muZimbabwe. Unoreva kuti iye Ponyati ari kurarama kuamerica here? Kwaakuti apamwe nyau dzacho anenge asina kudzinza. Mastupidi vana Ponyati avonana nevanhu vezeki avo vana Priscilla Chigumba. Vanhu vanodangopi, havatomboremekedzi upenyu hwemaZimbabwe.
PaStudio 7 apo toda kuziva kuti mukawana nguva mubvunze Priscilla Chigumba uyu kuti ko vabvisireko mari dzavo dzepresidenti pawebsite yavo apo. Toda kuziva chikonzero ndechei, uye way forward iri kuda kuita president wedu ndeyekuita seiko. Ko kana mavhi 1-1 aripo ngatichimaonazve tione kuti takahwina nemapesendeji mangani. Zvichagumira mukutaura. I am a concerned citizen, Dini Joma, Pajobek.
kadizeni makadizeni pano pa Studio 7 wana mkoma junga wana baba wande aywa intrans boni shindeswa aywa drud mfaru ni sadaki ninge kakunza kuona gureno tinopinda aywa mkoma nanga apinde zake Kureno zano PF ishida isigadi tinopinda cheti gaitona umbava wavo wanyanya umbatenda angu
Indi da kuziwa we Iwoko ka munu kumbwa kwa kutu ya ono basa randiru kuita kana kutu ya ono embea randiru kuwaka Munu wawu ya osko garapa achona mawakira wa nengo uchita Utanga kukuzo kutu embea kwa nengo kutu semende shoma kana kutu ili kubenda Wakuti kwa hari unu uzire kutu ndikuta zaku waka imba Asuri wa mukoka kutu ya ondo ono nishu waka imba yangu Unuona anuweza anupefu wano shamsa stereka Karada wakanga wasingati kuone kwa zawane ita zakaipa waka kukere iwanu Indi wana waida kutu wanyara rewe wa chita zunuzi siri pachene Wanga waka jayera maobservers aiwa ombere la mwoko wa chiri zangu manedemu wa chiri tafe wanoda Na asa waramba wakutu mawara azarefu Kusikari ini wana wachungu ita mereche neku riga mereche neku bila Kwa zunoka na kufuota kwa chiri zauta akushani nga wango dikile ya kutiri one party state Wana wa Zimbabwe wongo zauti mereche ni Zimbabwe kwa mito Pana kuda kusawatu estra tema chiti bata kumezu Kwa tibira pana mtuangu wa marombe wana
Nukumbisa shakanyanyo uti South Africa Tungamile South Africa rase arasika mapusa wasa korokoteza sana PF Gizano PF alukorokoteza hii ya kabila ya maeleisho Shuna utu gadrisko Wana utakana utu korokoteza Wamunanga kwa kabila ya maeleisho Warukoro zambava za kabila ya maeleisho Tuzo za ukorokoteza Sisi uge ya mkati minyika ya South Africa Mungu kutambu zika Kwa msa napesa no PF Kumbu ingiza za kontro zivano Yungu ita hinu ngure Yungu mbo ingiza wali yungu urayavano Tukutisa sa Zimbabwe Kumbuza kesa no PF Nasa warukorokoteza wamunanga kwa
Tansingo kumbiro kubunza pani awa wa mwana mnuta rona waweza na awa Untu na tutu wana wachwa nga watu wala ni mfungwa wa mwazi Untu ya sinuta kuhisa ya turi mwewe mfungwa chai Sinuta risa kana even mguwa kana waka interview kana pa TV chai Apana kana mmentika ya wana pinjiwa kana initiate Untu na tutu wana wana mtu penga chai mtu penga chai chai kwa wanteti Tai kumbiro utika Kana muka mazo itali nyingi mchiba bunzo. Kwa kumbiro mbaya bunzo kuti iko. Kwa mavideo zaka wanda ya kutenderera yo. Ekuti vano wakazo vota paka tuyo siku pana 7 ukuro kuzimani. Yeruwa mwena 8 ukuro kuhusiku. Lekupi kwa mako wana nyike neto maeleksi na kada. Tachi kumbiro umuti bunzo rupa studio. Tula kumzwisisa. Nekuti so far tisiku mzwisisa kuti. Since chaka bere kwa SM nita akuma 40 years. Atina mbozo kwa nyike ya kafota wano usikuisa. Kana wani. Deni makuse. Ni fai fukurugonzi wafara saka tachikumbiro muti bunzilo kunyewa wa mwamu kufunzo ningu anto penga mbo wa bunzo mfunzo
izo zanga ziri fungwazo wangu wa tereri tisine ine studio 7 isu atina kwa takarere kera tumirai mazuenyu pa whatsapp number is not plus 1 202 465 0318 mchitu uza za mdo funga pane zuri kuitika
Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Sezo nguye diapela, tumbo tarisa zange ziri muna uza nasi, batore Citizens Coalition for Change, rino kuruzira kuti munyika mwitwe sarudzo itwa, zichikokerwa ne SADC ne African Union. Imwe nyanzvi munezve matongero enyika inoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakatambisa mukana wekubatanidza nyika pavakaita mutungamiri wenyika zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvoita maonero akasiyana maererano nesarudzo dzichangobva mukuitwa muZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manhurira nhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muWashington DC ndini Tanono Kawande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele